Mangwanana akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina, chikumi 14, 2018. Nguva dzava 6 mangwanani. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapati ose ari mubata imomo vari kuenda kusarudzo iyi seMDC Alliance. Saka nyaya yekuti candidate inozomira apa nesazomira apa ndeipi zvinoonekwa izvo nemaalliance partners iyo.
Mubatanidzwa weMDC Alliance woita zinyekenyeke. Dare renomination court rovhura nhasi matunhu ose munyika kuti vanoda kukwikwidza musarudzo vanyorese mazita avo.
Postmortem inoratidza kuti Professor Lumbe akaita zvokupondwa nematanda mumusoro.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri yenhengo yeNational People's Party yakaponderwa mwana wayo.
Ndivo vanenge vane matambo akati o vatinoona nguva nenguva vachitambawo bhora kuna England nekuna naSpain. Ndichitesa kuti mumwe Nigeria ingangoita zviri nani.
Mitambo yeWorld Cup yotanga muRussia nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka mubatanidzwa weMDC Alliance, umo mamwe mapato anoti nhasi achadoma achanyoresa nhengo dzavo dzichamirira musarudzo mushure mekunge bato reMDCT rinotungamirwa navaNelson Chamisa ratora mamwe zvimwe zvigaro zvavainge vapiwa. Mutoredu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
MDCT inonzi yatora zvigaro gumi nezvipfumbamwe kuMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube, iyo yakanga yagoverwa zvigaro makumi matatu nezviviri. Transform Zimbabwe, iyo yange ine zvigaro gumi nezvipfumbamwe, yatorerwa zvigaro gumi, ukuwo People's Democratic Party ichinzi yatorerwawo zvigaro mumatunhu anoti Masvingo neMatabeleland South. Vataura neStudio 7 ava vatiwo MDCT inoti iri kutora zvigaro zvose zvemakanzura, Senate neproportional representation, izvo mamapato ari muAlliance ari kuti yakanyengedzwa paakanyorerana zvibvumirano zvezvigaro. Nyaya iyi yakatsviriridza neZuro ose pamuzinda weMDCT muHarare, apo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitarisirwa kuuya kuzogadzirisa dambudziko rapinda mumba iri, asi havana kuita izvi. Vachitaura neZuro Maneru mushure mokunge vatadza kusangana navaChamisa, mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mencube vakabvuma kuti hapana mufaro mumapato ese, asi vakati Alliance ichaendesa vanhu kunomination court pazvinzvimbo zvese zvinokwikwidzwa.
With and without disagreement, we are still going to file our papers for the candidates at all levels.
Kuwirirana kana kusawirirana, tiri kuenda kunomination court nevacha mirira Alliance pazvigaro zvese. Ndinoziva vachatadza kupinda vachatsamwa, asi vachabudirira vachafara. Ndomamiriro akaita zvinhu. Hatingambotadza kuenda kunomination nekuda kwekusawirirana kuripo parizvino.
Vamwe vakati dambudziko raitika nderekuti mapato haana kutevedza chibvumirano chavakasainirana, zvaita kuti vatange kutaurirana patsva uye kuti vamwe vaone sekuti vanogona kukunda musarudzo vari vega vasina mubatanidzwa wemapato. Asi vanoona nezvekudyidzana neZEC muMDCT vaJameson Timba vakati mapato ese ari muAlliance achapinda musarudzo sebato rimwe chete, uye vakuru vakuru veAlliance ndivo vachadoma vanhu vanomirira matunhu akasiyana-siyana.
Mapati ose ari mubata imomo vari kuenda kusarudzo iyi seMDC Alliance. Saka nyaya yekuti candidate inozomira apa nesazomira apa ndeipi zvinoonekwa izvo nema alliance partners yo kuti candidate yakasimba kuti imirire alliance ndeipi.
Vanwe vati chivimbo chavo ndechekuti hapana bato richanyoresa nengo dzaro dzisiri mualliance, uye vakati kunyange izvi zvikaitika tariro yavo ndeyekuti vanhu vabatane zvakare panopera nomination court kuti vakwanise kukunda musarudzo. Vati vaimbo vemutungamiriri wemdct vamogen tsvangirai vakatanga mubatanidzwa uyu zvakanaka chose mushure mokuona kuti zvainetsa kuti bato rimwe chete rikunde SANU-PF musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nasi izuva rekupedzisira rekuti vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo vange vanyoresa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Kunyanga hazvo ZEC iri kuti yagadzirira nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nemagweta dziri kuishora nekukundikana kupa vari kukwikwidza musarudzo idzi gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Gwaro iri rakakosha nekuti vanhu vanopa uchapupu pane vari kuda kukwikwidza vanofanira kunge vari mugwaro rekuvhota. ZEC yakatoendeswa kumatare nesangano reelection resource center nenyaya iyi. Nezuro munyori anoona nezvesarudzo mubato reNCA varuramai Musiwa vakaendesawo ZEC kumatare kuti ipe vari kukwikwidza gwaro iri nhasi. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya yenomination court iyi, Ivan Zininga abata mukuru weelection resource center vatawanda Chimini.
Nomination court mukana unopuwa kune vanoda kukwikwidza musarudzo kuti vange vachiendesa mapepa avo kuZimbabwe Electoral Commission ovhenekwa mapepa iwawo oonekwa kuti vakakodzera here kunge vachimiririra vanhu munzvimbo dzavari kuda kumiririra uye muzvigaro zvavari kuda kumiririra. Saka process iyoyo iprocess ine deadline yemusi wa14. Hapasisina umwe mukanazve uchapuhwa kune vanenge vachida kukwikwidza musarudzo.
Zvoreva here kuti kune vamwe vanogona kuendesawo mazita avo vorambirwa kuti ima hamukodzeri kuti mungamiririra vanhu?
Zvinoitika izvozvo nekuti pane zvigaro zvese zviri kukwikwidzwa pane zvinodiwa kuti mumwe neumwe anenge achida kukwikwidza ipapo anga ainazvo. Chekutanga unofanira kunge uine makore anodiwa acho kuti ukwikwidze muchigaro chauri kuda. Chechipiri unofanira kunge uine vakunominata vavhoti vataura kuti hongu tinoda kuti uyu atimiririre. So ndo zvimwe zvakadaro zvinenge zvichiongororwa neZimbabwe Electoral Commission. Vachiongororwa zvakare kuti zveshuwa vanominata vacho vanhu vakanyoresa pavoters roll. Dambudziko ringoripo chete nderekuti voters roll ranga risati rapedza kugadzirwa risina kubuditswa zvakare. Saka zvichati netsei kune vamwe vanoda kukwikwidza kuti vange vachiona vanhu chaivo chaivo varipo pavoters roll vanovadoma kuti aiwa vanoda kuti vamirirwe neivavo kuti vange vachizokwikwidza musarudzo. Saka iprocess ine zvakawanda zvinenge zvichitariswa, asi isusuwo tinenge tichiitarisa takanangana nenyaya dzese dzesarudzo kuti zviri kuitwa here pachena. Vanofanira kunge vachipuhwa mukana wapuhwa here mukana wakafanira wakakwana. Iyo election commission pairi kubata basa iroro riri kuitawo here nemazvo yakatarisana nemutemo nezvinotaurwa pamutemo. Ndo zvimwe zvatinenge tichitarisa, asi kuka kutsumwa katatu vanako tatarisa zuva ranhasi panenge pachiitwa process iyoyo inyaya yekuti voters roll tinova gwaro rine vavhoti harisati rapuhwa kune vanhu kuti vange vachiriongorora kuti rakamira sei.
Avo vanga vari mukuru weelection resource center vatawanda Chimini vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Masangano akazvimirira anoti ari kusimudzira zvirongwa zvekushambadza kurudziro yekuti vanhu vabude neuwandu hwavo munyika kundovhota musi wa30 Chikunguru. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance muzvare Esther Chimanikire vanoti vari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana munzvimbo dzinogara veruzhinji vachishambadza zuva iri kuita kuti vanhu vazoita kodzero dzavo dzekuvhotera vatungamiriri vavanoda.
Semura sesangano rumira vagari takagara tichiita izvi nekuti tinoona kuti tinofanira kunge tichibatsira ZEC iri kuremerwa haisviki kunzvimbo dzose. uye tiri kupinda mumawadzi mudzimba pamagrosa tichi udza vagari kuti ikodzero yavo varegister kuvhota vainspector izvozvo hazvina kukwana chete vanofanira kubuda vachizoenda kuno votera wavanenge vachiona kuti akafanira kuti apinde panzvimbo yeukansela kana yeump vemunharaunda yedu
vamwe vagare vakaita savajeki mbeu vatenda zvikuru masangano ari kuita zvirongwa zvakadai vachiti zvinopa veruzhinji ruzivo ruzere nezvesarudzo
masangano takumatenda akaita semura ari kupinda muvanhu bhikozi masangano akaita sanazeka asi kupinda muvanhu nokuti masangano akaita sanamurawa masangano ari kupinda muvanhu ari kudzidzisa ruzivo zvakanaka nokuti tiri kuwana ruzivo zvokuti tinovhota sei tinovhotera papi nyange reba mamapato api macancellors uye zvobetsera kuti zvivo kuti tiona ruzivo kuti tigadzirwe migwagwa yakanaka muno guta redu rineri saka zvakaita sevemura hatinovatenda zvikuru nechirongwa chavo
vadzivanai muzorodzi vanoti chirongwa chekushambadza sarudzo chiri kutsiriridza sezvo sarudzo dzaswedera
isu semusangano wecommunity tolerance reconciliation and development takubuda kunze tichirovabembera nekurova hoka mutereri kuti munhu wese handei tindovhota sezvo takanyoresa kuti munhu wese wakanyoresa kuvhota tinokurudzirana kuti ngatibude neuwandu hwedu tiende kundovhota musi wa30 July apo tichange takamirira mazuva awa tichange tichiita maroad show tichange tichiita maball games kutambisa mabhora tichange tichidzidzisana maererano nekuzvekodzero dzokuvhota kuti dzakakosherei muzimbabwe tichange tichiita maactivities akasiyana-siyana munana chiredzi bhikita masvingo zaka nanachivi nanamwenezi tichienda ikoko tichikurudzira vechidiki vese nemadzimai ese kuti aende andovhota nomutsindo zvine uwandu
mukuru wezeku masvingo vazekusipudurai vanoti chirongwa chekudzidzisa vanhu zuva rekuvhota chinofanira kubatsiranwa nekuti vamwe vanogona kusvika kunotadza kusvikwa nevamwe vanhu munyika vari kupinda musarudzo dzekutanga varobert mugabe vasingakwikwidzi kubva nyika yakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 ndakamirira studio 7 masvingo ndini Country Maramba
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri yenhengo yeNational People's Party kana kuti NPP inotungamirwa naamai Joyce Mujuru varamba nai Lumbe mushure mekunge mwana wavo ane makore maviri Professor Lumbe apondwa mukupera kwesvondo rapera munyaya inonzi nevamwe ine chekuita nezvematongerwo enyika. Professor akavigwa nezuro papurazi reSandridge kuGreendale. Kuvhenekwa kwakaitwa mwana uyu naana chiremba kuparirenyatwa hospital kwakaratidza kuti ainge apondwa. Mumashoko avo enyaradzo vamunangagwa vakati vainge vashamisika zvikuru nekupondwa kwemwana mudiki akadai uye vakati vari kunamatirawo mhuri iyi. Vamunangagwa vanotiwo vakaudza mapurisa kuti aferefete nyaya iyi nekusunga vose vakapara mhosva iyi. Vamunangagwa vakakurudzira vanhu vose kuti vatsvage rutsigiro murunyararo munguva ino yesarudzo. Mutauriri weNPP vaJefferson Chitando vanoti bato ravo rinofunga kuti vatsigiri veZANU-PF vane chekuita nekupondwa kwemwana uyu. Tabvunza vaChitando kuti vatambira sei mashoko avamunangagwa.
Tinotenda zvikuru pamashoko ataurwa nomukuru weZANU-PF vamunangagwa vachitizvo. Kupondwa kwakaitwa Professor Lumbe ngakuongorokwe asi tanga tichifungidzira kuti vachaenda mberi vachitaura kuti varopa nguva yakadini chiga chakadini uye zvekuti vachitaridza kuti vanhu vakaita izvi ngavabatwe nokukurumidza ndozvatanga tichifungidzira asi hatina kuzvinzwa pamashoko iwayo. Pamashoko aro anongova mashoko akangofanana neatinongonzwa nguva nenguva panenge pasiwo. Tinovatenda zvikuru kuti vakwarisawo kungotuma mashoko enyaradzo.
Mune chivimbo here chekuti vakapara mhosva iyi vachasungwa?
Chivimbo chaicho kana tisati taona gwara nenzira yokuti zvinhu zvacho zvafamba sei handifungi nokuti chokutanga ndechokuti kana takatarisa kubva pamashoko akatanga kutaurwa nomutauri wamapurisa Charles Charamba aitira sokutoti vakanga vachitotipikisa kutoti isusu takanga tichinyepa kuti munhu wakanga apondwa isu takanga tatoane umbo tatoane postmortem yaitaura kuti mwana Professor Lumbe uya namakore 2 akanga atopondwa asi iwo vakanga vachitaura pa TV vachiita sekuti hazizvo saka kuti tione kuti mashoko avo anopikisana mutauri wemapurisa neapuresident saka zvatinotoona pane zvekuti vanhu vasiri kutotaurirana zvinhu zviri mugwara rimwe chete dai vese vanga vangotaura kuti aiwa isusu tinoona sekuti vanhu vakaita izvi ngavabatwe tinode tangotaura kuti taitara tine chivimbo chekuti vanhu vanokurumidza kubatwa
kuvhenekwa kwakaitwa nachiremba kwakaratidza kuti akaurayiwa sei here
postmortem inoratidza kuti Professor Lumbe akaita zvokupondwa nematanda mumusoro
mutauriri weNPP vaJefferson Chitando vari parunare kumasvingo vamwe vanhu vakaremara vari kuchema-chema nerekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haisi kuisa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuvhota sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika taurai shava anoti panyaya inotevera
Mukuru weNational Association of Societies for the Care of the Handicapped, Vatsarai Mungoni, vati vanhu vakaremara nenzira dzakasiyana-siyana, vanosangana nezvimhingampinyi zvakasiyana-siyana munyaya dzekuvhota.
Nyaya zhinji dzine chekuita nesarudzo vasingaoni vane vachisara. Tobata vatingati vane maphysical disabilities, vanoshandisa mawheelchair. Dzimwe nguru unoona kuti panovhotegwa pacho hapasvikiki yatingati accessibility. Nemhaka yekuti murumu macho mune muchivhotegwa mune manarrow doorways zvokuti wheelchair haikwani kuti ipidini ipinde toenda vasinganzwi sign language uya mutauro unotaurwa nevasinganzwi ivota education yacho material haisiwo musign language kuti ivo vanokwanisa kunzwa vanovhotesa vacho hapana anokwanisa kutaura mutauro wevanhu ava
Va Brian Stole avo vanorarama neusope vati sezvo ganda ravo risingawirirane nezuva kumira muzuva kwenguva yakareba kuti vavhote kana kunyoresa kuvhota zvinovhiringidza utano hwavo asi vati kuita chikumbiro chekuti vakwanise kukurumidza kunyoresa kuvhota kana kuvhota chinhu chisingatambirwe nyore Komishina weZEC, Amai Sibongile Ndlovu, vati vanonzwisisa zvichemo zvevanhu vakaremara, asi vati zvimwe zvacho zvinonetsa kuchinja nekukasika, nekuda kwekuti ZEC inoita zvainoita ichitevedzera mutemo, uyewo nekuda kwekuti haina mari yekugadzirisa zvimwe zvinenge zvichida kugadziriswa. Panyaya yekuti vasingaone vawaniswe mukana wekuvhotera pavo vega kana kuti vakwanise kuwana mapepa ekuvhotesa akanyorwa nebraille amai ndlovu vati izvo zvinogona kukanganisa kodzero dzevanhu ava
secrecy of vote inenge isingafambi zvakanaka nekuti kana kwaita one munhu ashandisa ballot paper lebraille tinopedzisira taziva kuti ndiani avhotera ani
Amai Ndlovu vatiwo mutemo une chekuita nekubatsirwa kuvhota kwevakaremara vanenge vachida rubatsiro rwakadaro wakavandudzwa.
Kare, like muna 2013 going back, munhu aiuya kupolling station anoda kuassistwa, woti ndoda kuassistwa, then presiding officer nemupurisa nemumwe officer voenda vomuassista. Presiding officer ndiye anonyora. Kuti anovhotirani. But iko zvino munhu anouya nemunhu aanoziva kuti uyu achandibetsera. But munhu wacho iyeye anobatsira should be 18 years and above.
Muzvare Memories Vanda, avo vange varipowo pamusangano uyu, vatiwo vakaremara vanowanzowanikwa vasingapinde munyaya dzesarudzo kungave pakuvhota kana pakuda kuvhoterwa kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri, vachiti izvi zvinokonzerwa nekuzvisarudza pachavo vega uye kusarurwa kunoitwa vakaremara neveruzhinji.
Tiri pachidi tozvidiscriminate. We feel kuti we can't do anything contributing towards governance yenyika yedu, but also no discriminate ne vanhu ma institutions are responsible for that.
Commissioner of Zimbabwe Human Rights Commission Amai Setulo Nguve vati zvichema zvevakaremara zvizi zvenhando vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vaise misoro pamwe vagadzirise zvichemo izvi.
Vano raise a valid point kuti inyaya yacho igadziriswe especially for voter education kuti ite braille or just kuti ite accessible to them
Mukuru weZimbabwe Peace Project, Muzvare Justina Mukoko, vakaronga musangano uyu, vati vaona zvakakosha kuita musangano wakadai nekuti vakaremara vave nenguva vachitsutsumwa nekwavanoti kusarurwa panyaya dzine chekuita nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Nengo shanu dzesangano remuAmerica rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Working Group idzo dzakashanyira Zimbabwe mwedzi wapera dzichinoona mamiriro akaita zvinhu mushure mehutongo hwevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzakaita musangano nezuro muWashington DC kuti dzikurukure nezvadzakaona. Musangano uyu wakarongwa nesangano reCenter for Global Development. Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Chikwata ichi chine nhengo dzinoti vaimbove mumiriri weAmerica kuZimbabwe vaBruce Wharton, vaimbove mumiriri weAmerica kuKenya vaMark Bellamy, vaimbove mutevedzeri wemunyori anoona nezveAfrica vaTodd Moss, amai Michelle Gavin avaimbove mumiriri weAmerica kuBotswana, pamwe navaAlexander Noyes. Vachitaura zvavakaona mushure mekushanya kwavo kubva musi wa20 kusvika musi wa25 Chivabvu, vaBellamy vati vanoshushikana zvikuru nekuparara kwezvinhu munyaya dzezveupfumi muZimbabwe. VaBellamy vatiwo danho remauto mukufambiswa kwehurumende ratokura zvichienzaniswa nenguva yavaMugabe uye ndezvimwe zvezvinhu zvinoshusha vanhu. Vaimbove mumiriri weZimbabwe vaWharton vatiwo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma, pane zvimwewo zvinoyemurika zviri kuitika muZimbabwe zvakaita segwaro idzva revavhoti iro vati rakanaka kudarika raivepo kubva nyika yavana kuzvitonga. Vativo chivimbiso chehurumende chekuti muchaitwa sarudzo dzakachena munyika chinhu chinotambirika zvikuru, uye muguta reHarare vanhu vave nekutya kushoma pane zvaimboitika munguva yavaMugabe. Vativo vemapato anopikisa vari kukwanisa kutsvaga rutsigiro vakasununguka. Asi vati chinongoshoreka kunonoka kweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuburitsa gwaro revavhoti. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano uyu vakuda Bejana vanoti vafadzwa chose nekuti America ichine pfungwa yekuti idyidzane neZimbabwe kuburikidza nechido chechikwata ichi chekuda kunoona mamiriro yakaita zvinhu mushure mavaMugabe.
America ichine kufunga kwairi kuita pakuti itambe neZimbabwe here.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaDaniel Chigwada vapindawo musangano uyu vanotiwo vafadzwa zvikuru nemusangano uyu kunyange hazvo paine zvimwe zvinonzi zvichiri kuda kugadziriswa.
Pane chiedza chiriko, saka ndafanira kunzwa vamwe vachitaurawo mabvunzo avo vachibvunza mibvunzo, meaning vanhu vachiri interested nekuziva kuti Zimbabwe inobudirira.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari gweta vaAlex Magaisa ndemumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvapinda mumusangano uyu. VaMagaisa vanoti zvizhinji zvataurwa nenhengo dzechikwata ichi ndezvinhu zvagara zviri kuonekwawo nevakawanda muZimbabwe. Dr Magaisa vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe zvakaita seZEC, kupindira kwemauto munyaya dzesarudzo nezvimwe. Asi vanoti vafadzwa kuti kupinda kwechikwata ichi munyika kwakaitawo kuti kuvhurire pasi rose mamiriro yakaita zvinhu muZimbabwe.
Vanenge vakataura nevanhu vazhinji veZANUPF, EMDC nevamwewo vemapato akasiyana siyana neveCivil Society. Izvi zvinova zvinhu zvakanaka kuti zvavapa yatingati iyo global outlook yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Chikwata cheZimbabwe Working Group ichi chakasanganawo nevemapato anopikisa, masangano akazvimirira, vedzisvondo, vemabhizimusi pamwe nevamiriri vehurumende kuti chinzwe maonero avo pakuti nyika ingaite here sarudzo dzakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Iko zvino tochienda kuna taronoka Wande achitipa pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neIran.
Kubva zvabuda America muchibvumirano chezvombo zvenuclear neIran izvo zvakakonzera zvirango zvitsva paIran, makambani mazhinji akarega kuita zvemabhizimisi neIran. Vanoshanda mubazi rezvemari vachiona nezvoruzivo rwemafambisirwo emari yevanopfurikidza mwero, amai Sigal Mendelka, vanoti hazvisi nyore kuti hurumende kana mabhizimisi azive kuti vari kuita bhizimisi nani, sezvo Iran ichivanza mashandiro ayo ichiita mari pamwe nokubatsira vanopfurikidza mwero. Amai Mendelka vanoti Iran inoshandisa mapepa enema kuti vainoshanda navo vasazikanwa ichironga kubatsira vanopfurikidza mwero uye nekuita zvimwe zvisina kunaka. Amai Mendelka vanoti vanhu vose vanofanira kuona kuipa kwehurumende yeIran. Vachitizve chikonzero America yakatemera Iran zvirango kuedza kumisa zveumhondi zvairi kuita mudunhu reMiddle East uye kudzikisa rutsigiro rwairi kupa kuna baAssad vekuSyria. Amai Mendelka vanoti America inoyambira hurumende namabhangi pasi pose kuti vachenjerere nzira dzisina kunaka dzinoshandiswa neIran mukuedza kunzvenga zvirango izvi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makatirira kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Manyukunyuku asimuka muZimbabwe kwasara maawa mashoma kuti makundano e2018 World Cup atange muRussia masikati anhasi. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe.
Makwikwi aya ari kutanga nhasi masikati muLegionic Stadium nemutambo pakati peRussia neSaudi Arabia. VaShepherd Size avo vanobheja mitambo yenhabvu vanoti vari kutarisira kuita mari yakawanda.
Nguva dzeWorld Cup ndonguva dziri dzekuita mari, senge magemu ekutanga iwaya ndoparachaita mari yakareba. Ndotichingobheja magemu ari easy, mari inenge ichiwanika zvokutamba uchingowana mari yako everyday. Asi wada kuzoenda kumberi mberi kunowana uchiona kuti magemu anenge aoma kumberi ikoko.
Murairidzi weFC Platinum ari iye zvekare ane mukombe weZimbabwe Coach of the Year Norman Mapeza anoti ane tarisiro yekuti chikwata cheNigeria chichasimudza mureza weAfrica nemhaka yevatambi vacho avo anoti vanotambira zvikwata zvine mukurumbira.
Ndivo vanenge vane vatambi vakati o vatinoona nguva nenguva vachitamba bhora kuna England nekuna Spain. Ndotarisa kuti mamwe Nigeria ingangoita zviri nani.
Makundano aya ari kutarisirwa zvekare kupedza gakava rekuti ari pamberi ndiani, Cristiano Ronaldo wePortugal kana kuti Lionel Messi uyo anotambira Argentina. Vaviri ava vanotambira Real Madrid neBarcelona kuSpain, asi World Cup ndiyo chete inoratidza udzamu hwekugona kwavo kutamba sekutaura kwemuongorori wemutambo wenhabvu vaByron Munyuki.
Zvakapfuura muWorld Cup yadarika iyi, Messi akasvika kuWorld Cup final. Chikumbana Ronaldo haana hake kukwanisa asi zvichienzaniswa pane nyaya ndopane mutambo wese wenhabvu ipapo.
Vamwewo ndovari kutarisira kupedza maroto avo ekuti chikwata chichatora mukombe uyu ndechipi. Mazita akaita seBrazil, Spain, France ari iwo ari pamuromo yavo, kunyange hazvo vakawanda vacho vari kuti Germany inogona kutora mukombe uyu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Mubatanidzwa weMDC Alliance woita zinyekenyeke. Dare renomination court rotarisirwa kuvhura nhasi kuti varida kukwikwidza vaendese masta avo kuZEC. Mitambo yeWorld Cup yotanga muRussia nhasi. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mine zvakare nhasi na 7 PM anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika